vamuzembi semunhu aka kushanda muhurumende yavamugabe vakazobva pakabva vamugabe pachigaro pachiuya hurumende itsva hatitarisiri mashoko akanaka avangataura pamusoro pehurumende yamunangagwa nechikonzero chekuti pavanga vari gurukota rehurumende vanga vari munhu wemafaction vayanga vari munhu aitevera faction yainzi G40 iya vachiita zvinhu zvainge zvisingakurudzirwi nevana vezimbabwe vakawanda kusanganisira vanga vari muzambia saka vamuzembi tinoti varasika vabato ravo ravafoma iti vanga vakafanira kudzidza pane mapato mamwe akambofomewa handisungi kuti vangaita sunga tinobarikara maimujuri kana raamutinhizi handisungi kuti vangadaro nekuti avo vakatorwa hondo pane vanhu vakawanda vaivatevera asi pavakangobuda muzanupiyefu zvinhu zvavo zvakaminama havana kana munhu wani akavavhotera saka ivo vamuzembe ava vanofanira kudzidza pachinhu itocho kuti kubuda muzanupiyefu uchihuva chipato chako wazvitsvagira hondo nevanhu hakuna kwaunoenda munhu ndiye anogara muzanupiyefu imomo kana wadzingwa womirira nguva yekususpendwa kana kudzingwa kwaunenge waitwa waapply after 5 years unodzoka izvi zvaakuita navamuzembe izvi hando anonzi matakana nayo nyika ino inotongwa nezanupiyefu nyika ino yakarwirwa kuhondo saka vaya vakabva kuhondo vaya vachakawanda zvikuru ivo vane network yavo yavakagadzira kubva kunguva yehondo iyoyo kusvika zuva ranhasi ndo vane chanzi yekumbotonga
vari kutika ivo vaida kuitwa kafira mberi vachitoti vanotofungidzira kuti pane vanhu vakavaisira muchetura
izvozvo hatingazivi hedu kuti muchetura ungaitwa kupi nokuti unorya kwakawanda ka unorya kumba kwako unorya kuunotenga mumagrocery nezvakawanda saka izvozvo kungava kungotaurawo zvako kwemunhu akakanganisika pabasa raanga achida asi chokwadi chaicho ndechekuti nyika ino izanupiyefu ichambotongwa kwenguva yakati rebei.